Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tunosangana zvakare manera anasi, uri musi wechishanu, gunyana 22, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfinyiro yenya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoshora mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kumusangano weUnited Nations General Assembly, vachiti vaTrump vanoda kuzviita saGoriath wemuBhaibheri. Mukuru wekambani yeEconet Wireless vaStrive Taputaira Masiwa vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuvhiringa vanhukadzi zvakanyanya. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau votaura pamusoro penyaya yesevha inochengeta zvavanounganidza muchirongwa chebiometric voter registration. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakatyamadza vanhu vakawanda pasi rose nezuro nekushora kwavakaita mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, vachiti vanofanira kukurudzira runyararo pasi rose kwete kuda kuita zvemangoromera. Mavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakatyamadza vanhu vakawanda pasi rose nemusi wechina nekushora kwavakaita mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, vachiti vanofanira kukurudzira runyararo pasi rose kwete kuda kuita zvemangoromera. VaMugabe vakati hapana chakaipa kuti vaTrump vazviridzire hwamanda, asi vakati inofanira kunge ichitaura nezverunyararo pasi rose. VaMugabe vakasetsa vamwe vatungamiri mudaro iri, apo vakafananidza vaTrump naGoriati wemuBhaibheri anongoziva kushandisa chisimba.
Some of us were embarrassed, if not frightened, but what appeared to be the return of the biblical giant called Goliath. Are we having a return of Goliath to our midst who threatens the extinction of other countries?
Vamwe vedu takavhunduka nemashoko anotidzosera kune zviri muBhaibheri zvana Goriath. Todzokera here kumakore ana Goriath aichisidzira kuparadza dzimwe nyika. VaTrump, ridzai wamanda yenyu murunyararo.
Vakatyorazve vanhu mbabvu, apo vakati vaTrump vanofanira kuridza havo wamanda yavo, asi vachiita izvi kuunza runyararo munyika dzepasi rose. VaMugabe vakashorawo America nekubuda muchibvumirano chakanangana nekuchengetedza mamiriro ekunze cheParis Climate Agreement. Asi vaMugabe vakati Zimbabwe haisi kuzorega nyika dzakabudirira idzi dzichityora zvisungo zvechibvumirano ichi. Sachigaro MDC team muAmerica vaDan Moyo vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vachiti vanoda kupindira nyaya dzisinei neZimbabwe uye vanoshora vatungamiri vavanoti vanotyora kodzero dzevanhu, asi ivo kunyika kwavo vasingaremekedze vanovapikisa uye vachitonga nedemo.
Tavanzwa vaMugabe vachitaura paUnited Nations. Isusu semaZimbabwean ari kutambura kumusha nevamwe tiri kunze kuno, tiona kuti vaMugabe kungotambisa nguva ene mari kuti vatravele vachiuya kuUnited Nations kuzotaura zvinhu zvisina zvazvinobatsira Zimbabwe. Isusu vana veZimbabwe tenge tichida kunzwa vachitaura zvinhu zvavachaita kuti kuve nedemokrasi yechokwadi muZimbabwe.
Mashoko aya atsinirwa namuzvare Tsitsi Chiriseri, chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaratidzira muNew York chichishora matongero ava Mugabe. Muzvare Chiriseri vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, nekuti dai vaMugabe vaiita zvavanotaura, Zimbabwe ingadai isiri mumukanwa mamupere.
Isusu sevanhu vechidiki vanga vari kuUnited Nations tichiratidzirawo ngavaite izvozvo zvavanga vachireva kuna vaTrump kuti vaite izvozvowo kumusha, nekuti kumusha aiwa zvinhu hazvina kumira mushe. Saka tiri kukumbirawo kuti same speech iyoyo yavataura ngavadzosere futi kumba vachiita izvozvo tione change.
Asi mumwe muzvinafundo paMalone University kuOhio muAmerica, vaMoses Rumano, vanoti vafadzwa zvikuru nemashoko ava Mugabe ekutsuura vaTrump. Marvelous Mhlanganya, huye Studio 7, Washington.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti unowirirana nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti nyika dzepasi rose dzinofanira kushanda pamwe chete kuti kuve nerunyararo. Uyewo mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vakayambira nyika dzakaita seNorth Korea neIran kuti dzicharangwa zvakaipisisa kana dzakaramba dzichiita zvinhu zvinokanganisa runyararo pasi rose. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Magwaya vaudza Studio 7 kuti mashoko avaTrump kunyika dzakaita seNorth Korea anokodzera nekuda kwezviito zvenyika idzi.
President Trump's speech was quite forceful, and I think this is a time.
Mashoko President Trump anga akasimba, uye zvindo zvinodiwa kana takatarisa zviri kuitwa neNorth Korea. Nyika iyi iri kutivhundutsira neshamwari dzedu. Isu tinoda kugadzirisa nyaya iyi murunyararo, asi tinoona kuti North Korea iri kuramba ichidena, uye inenge isingade zverunyararo.
VaMagwaya vati America inotsigira zvikuru zvirango zvakatemerwa North Korea neUnited Nations mushure mekuedza zvombo zvinoparadza pakuru. Uyewo vatiwo vanovimba kuti dzimwe nyika pasi rese dzicharemekedza chisungo ichi. VaMagwaya vati vanobvumirana nemamwe mashoko avaMugabe ekuti panofanira kuva nekudyidzana kwakasimba pakati penyika dzepasi rose kuti pave nerunyararo pasi rese.
Who want peace and want to have a peaceful coexistence with
tinotsigira zvirango zvakatemerwa North Korea neUN, uye tinoda kushanda nedzimwe nyika kuti tigadzirise dambudziko iri muKorean Peninsula.
Vati America yakazvipira kushanda nenyika dzese dzinoda kuti kuve nerunyararo. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, zvakare vari nhengo yeparamende inomirira Makonde muNational Assembly vaKindness Baradza varumbidza vaMugabe vachiti ndivo vegava nezvivindi zvekuudza mutungamiri weAmerica kuti asiyane nenyaya yekubvundutsira dzimwe nyika.
Saka president wedu ndivo chete wakakwanisa kutaura kuti iwe haikona kutaura mashoko akadaro. Tinoda isu kugara zvakanaka pasi rino, tinoda zveukama kugarisana seukama. Saka rega kutaura mashoko akadaro uchishidzira nyika diki iwe, nekuti uri nyika hombe, unotungamirira nyika hombe. Saka vakadadisa zvikuru president, ende vamwe vakavaomberera pavaitaura mashoko avo iwayo.
Mumwe mugari wemuHarare vaNyasha Shumba vaudzawo Studio 7 kuti vanotsigira mashoko emutungamiriri wenyika.
WaMugabe vari right panyaya yekuti wanga vachiudza vaTrump kuti vasavhundusire dzimwe nyika dzakaita sana North Korea.
Mutauri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube vakurawo nechihwai vati zvakanaka chose kuti vaMugabe vataure nezverunyararo, asi vanofanira kutanga vaona kuti munyika mavo mune runyararo.
Ivo vanotaura zvemabhuli zvevamwe vanoruva vamwe, asi munomu muZimbabwe tanzwa tinogara tine kakusuwa nguva yose yatoenda kusarudzo. Munhu asingadi kubva pachigaro, munhu anoshandisa simba kusada kubva pachigaro. Saka nokudaro toshamisika nokuzotukana navaTrump kwavanotaura, isu gore yato vatinoziva ndivaMugabe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vatiwo vaMugabe vakataura mashoko aya kusimbisa ushamwari hwavo nenyika dzakaita seIran neVenezuela. Vatiwo nyika idzodzo dzinodyidzana zvakasimba neZimbabwe, uye vamwe vatungamiri venyika idzi vakatomboshanyira Zimbabwe.
VaMugabe vaida kutaridza kuti vari kudivi renyika idzodzo dzaitukwa navaTrump, nokuti nyika idzodzo dzakaita sana Iran dzine kakudyidzana navaMugabe nehurumende yavo. Saka chinano che UN vaida kutaridza kuti chokwadi chiripo vanomirana na Iran na Venezuela.
Zimbabwe nenyika idzi dzakatemerwa zvirango zveupfumi neAmerica nepamusana pekushorwa kwekodzero dzevanhu munyika idzi uye kusaita sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, vanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe vanoti mashoko avamugabe anoburitsa pachena kuti vamugabe havana hanya nevanhu muZimbabwe. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vadeva mavhinga vanorwira kodzero dzevanhu kuti tinzwewo maonero avo.
Ingagoshora dzimwe nyika yakamira pai iyo Zimbabwe. Nekuti chekutanga ndechekuti vakuru vanoti tanga mumba mako iwe kana uchida nyaya dzeru nyararo. Saka vamugabe vatoti vasimudza muromo kushamatata kushora pasi rose ngavatange vaona kuti mubererere mukati mezi vanhu vagere zvakanaka here, vane runyararo here. Zvakarewo vapedza izvozvo votizotanga kukurudzira pasi rose asi vatanga nemumba mavo. Zvakare nyaya yekuti vamugabe vatange nemumba mavo inoenderawo pakutoti kumba kwavo chaiko kwazvimba ngavataurirewo mudzimai wavo ngaazofamba achirova vanhu pasi rose.
President Mugabe vakataura pamusoro pekugarisana zvakanaka pasi pano munofukei nemashoko avakataura kuUnited Nations.
Dambudziko rina vamugabe nderekuti vanoona zvakakodzera kuti vaende kunoparidza runyararo pasi rose vari kuNew York, asi mukati meZimbabwe chaimo hamuna runyararo. Vanhu vanenge vachirohwa nemauto nemapurisa vasine mhaka vachishungurudzwa. Mitemo yavamugabe haina kunaka, haina kunakira vanhu, haisimudziri runyararo. Saka tinofanira kunzwisisa kuti nyaya yerunyararo pasi rose haisingori nyaya yerunyararo yekuti nyika nenyika hadzisi kurwisana, asi inyaya yekuti vanhu pachavo mukati menyika idzodzo ngavagare zvakanaka vasingashungurudzwe nehurumende dzavo.
Zimbabwe pachayo ingaitei kuunza runyararo munyika?
Zvakawanda zvinogona kuitwa neZimbabwe. Chekutanga ndechekutevedzera bumbiro idzva renyika ra2013 rine kodzero dzakawanda dzevanhu. Chepiri ndechekutaurira mauto nemapurisa kuti varemegedze mitemo nekukumbira sangano reZimbabwe Human Rights Commission kuti ridzidzise mapurisa nemauto pamusoro pekodzero dzevanhu.
Vadeva mavhinga vanorwira kodzero dzevanhu uye vari gweta vachitaura vari parunare kuSouth Africa naTanonoka Wande weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto anoshandira mumvura enyika yeTurkey aburitsa gwaro rinoti vanhu vana vaeredzwa, vamwe vangangosvika makumi maviri havasi kuzivikanwa kwavari mushure mekunyura kwechikepe chekuraurisa nhasi changa chakatakura vanhu vari kuedza kuyambuka gungwa kumahombekombe kwenyanza yeBlack Sea iri kuTurkey. Mapurisa emuBritain nhasi apomera mhosva murume ane makore gumi nemasere ekuberekwa yekuedza kuuraya zvichitevera kubhombwa kwechitima chepasi muLondon svondo rapera kwakakuvadzisa vanhu makumi maviri. Muzvina bhizimusi ane mukurumbira muZimbabwe vaStrive Taputaira Masiwa vanoti pasi rose rinofanirwa kutambira chokwadi chekuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuvhiringa zvakawanda kusanganisira vanhu. Praxidus Jeremiah weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wezuva rimwe chete wavana muzvina bhizimusi wakarongwa nekambani yeBloomberg muNew York, vamasiwa vakati vakazvionera pache zvavo kuvhiringwa kwakaitwa madzimai ekumali kuburikidza nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Vamasiwa avo vakataura pamwe nevamwe vana muzvina bhizimusi pamusangano wakaitwa kumucheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly vakati vanhukadzi ndivo vari kuvhiringwa zvakanyanyisa nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Vamasiwa avo vanova muridzi wekambani yeEconnect Wireless vakati vakaona vanhukadzi saivo vari kutarisana nedambudziko iri sezvo varivo vanoita mabasa ekurima.
And we're traveling in rural Mali, meeting smallholder farmers, well, primarily women. As we talk to these smallholder farmers,
apo taifamba mumaruwa kumali tichisangana nemadzimai tichitaura nevarimi vechidzimai ava takavabvunza kuti zvii zviri kunetsa vakati vaanani kunze kuri kuchinja mamiriro ako hakusi kusanaya kwemvura zvatava kuda imbeu dzinokwanisa kutibatsira padambudziko iri
vamasiyiwa vakativo chiri kunetsa mukushandirana kwehurumende nevemabhizimusi ndechekuti vamwe vatungamiri havadaviri kuti kwava neshanduko mune zvemamiriro ekunze vamasiyiwa vakati izvi zviri kupa kuti vasakoshese gadziriro yekuderedza ukasha hwenjodzi dzakaita semafashamo emvura chizvarwa chezimbabwe chinogara munew york mufundisi peter tembo vanotsigira mashoko avamasiyiwa vachiti kana mubhaibheri zvirimo zveshanduko yemamiriro ekunze
climate change iriko nekuti inyaya inotaurwa zvakare mushoko ramwari kuti nekumane mazuva ekupedzisira climate change chaveko chava maearthquakes kuchaveko maconditions akasiyana-siyana saka tichibva kubhaibheri zvakare chingoenda kuruzivo nouchenjeri in terms of kuti science yaadvanced inoratidza pachayo kushanduka kuri kuita maseasons nenguva dzatiri dzinoidzi saka ini ndinotenderana nazvo kuti tingaitsana nharo maringa nematauriro anoita politics
vatembo vanoti vanokurudzira hurumende kuti dzishande pamwe chete nevemabhizimusi mukubatsirana kuderedza njodzi yedambudziko iri chinangwa chemusangano uyu chainge chiri chekuzeya mushandira pamwe wemabhizimusi nedzihurumende mukugadzirisa matambudziko anokanganisa magariro akanaka evanhu vamwe vaiva pamusangano uyu vanosanganisira vakambova mutungamiri weamerica vabill clinton muridzi wekambani yemicrosoft vabill gates vaaliko dangote muzvina bhizimusi ane mukurumbira muafrica pamwe nevatungamiri venyika dzakatsaukana kusanganisira mutungamiri wegabon vaali bongo ondimba nemutungamiri weghana vanana ado dankwa akufo ado nevamwewo ndakamirira studio 7 munew york ndini praxidis jeremiah
Satigaro veboka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti seva kana kuti dura rinochengeterwa zvinenge zvaiswa michina yebiometric voter registration ichashandiswa mukunyoresa vavhoti riri kumuzinda wesangano iri kumuHarare. Nyaya yeseva iyi inonzi yakonzera mutauro wakanyanya munyika zvakatopa kuti vebato reMDCT vaende kumatare edzimhosva vachiti vanoda kuziva kuti iripi. Amai makarau vanoti seva yakatengwa kubva kukambani yeLuxton Group yekuChina. ZEC yanga isiri kubuda pachena kuti seva iripo here kana kuti kwete ichipa mashoko anopesana. Boka iri rakamboti riri kuda kutenga rikazoti rine imwe tsaru asi iye zvino rave kuimba rumwe rwiyo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai makarau.
Vari kupinda museva vanhu vari kunyoreswa iye zvino vanotanga vari pakompyuta womushina wavanyoresa yebvr kiti yavanyoresa iyoyo mazita avo anoramba aripo pakompyuta iyoyo anozotorwa kubva pakompyuta iyoyo oendeswa kucentral server yatiinayo kuhead office yatiri kuti consolidation server nikapinda mazita evanhu vese consolidation server iyoyo tinayo vekuzek yakauya pamwe chete nemabvr kiti ichibva kune vakati pamabhizir kiti veLuxton Group of Companies.
Ko zvanga zvichimbonzi panoitwa imwe tenda yekuti pazouye seva yakatouya kudarari?
Handina kunzwa nyaya yekuti panoitwa tenda yekuti kuuye seva. Isu zvatakataurira vevataisangana navo ndekwekuti panoitwa tenda yekutsvaga yatinoti software inonzi Asis, haizi seva, isoftware inonzi Automated Fingerprint Identification System ndo tenda iripo yekuti tichage software iyoyo iyo inozotibatsira kuti kana mazita ese wayaungana muconsolidation server tochirana FEC iyoyo software iyoyo ndo inenge yakutinonyurura kuti uyu munhu uyu akanyoresa kairi katatu uyu munhu mafingerprints ake tikoona kairi katatu ndo chete tenda iripo yakamirirwa yesever hatina kumbobvira takaitaura kuti pane tenda imwe chete yesever.
Touyawo panyaya yedzidziso, zvinenge zviri kuratidza kuti vanhu havasi kuziva kuti zviri kufamba sei, chii chaizvo chiri kuitika?
Chiri kuitika ndeche ndiri kuona mapata akati wandei vakaita sana Zoom Rights, vakaita sana ERC, kuti vari kuedzaonekwa vanogona kudzidzisa vanhu. Asi sezvo ichi chiri chirongwa chitsva, chirongwa chatiri kutanga izvino, ndinodaira zvichatora nguva yekuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika. Nesuwo tichapinda mufield yatinoti intensive voter education campaign kana tangosarudzwa nemazuva mashomanana ekuti vanhu vachinyoreswa, tichibva tadzidzisa vanhu tichiva tisvondo rinoyandaya munonyoresa kwakati, tichifamba tichidzidzisa vanhu tichitisvondo rinoyandaya munonyoresa kwakati, muchienda nezvakati zvakati zvakati zvakati.
Asi idzo nzvimbo dzekuti vanhu vanozoenda kupi kana makuenderera mberi nechirongwa ichi zvakasimba, kana kuti yamuri kuti blitz, muchadziburisa rini nzvimbo dzacho dzekuti vanhu vanonyoresa kupi?
Nzvimbo idzi dziri kuzivikanwa at maprovincial levels. Tanga takamirira kudziburitsa nekuti takavindisana nevemapolitical parties kuti ivo vachatipa vanhu vanonogara nevanhu vedu vekumaprovinci, voona rollout plan yakaitwa kumaprovinci, voona kuti vari kubvumirana nayo here, tisati taiburitsa. Asi mazita ese aya aakuprovinci yega yega.
Sachigaro weboka reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bato reMDCT kubva mangwana riri kuparura chirongwa chekushanyira vanhu mudzimba dzavo mumwe nemumwe senzira yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya uye kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuzovhota. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti bato ravo rakatora nzira yekutsvaga rutsigiro nayo iyi sezvo rakaona kuti kazhinji parinoita misangano mune dzimwe nzvimbo vatsigiri varo vanosara vachishungurudzwa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF. Vanoti chirongwa chavo ichi, icho chinonzi chakachaya, chichaita kuti vasangane nemadzishe, masabhuku vemakereke pamwe nevanhuwo zvavo vari munzvimbo dzavanogara pasina dambudziko rekutyira upenyu hwavo. Bato reZANU-PF masvondo mashoma adarika rakaumbawo makomiti achange achitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro navagutu.
Isu tiri kuti 2018 chakachaya. Ichi chirongwa chinotaridza kuti takugadzirira kuti chitore masimba gore rinouya pamaelections a 2018. Chakachaya zvinongoreva izvo kuti takudzokera kuvanhu, nokuti unoziva kuti isu tiri bato rakazvarwa navanhu. Tiri kuti chakachaya gore rino toda kutaura nemi tiri munharaunda dzenyu.
Ndivanani vamuchange muchitarisira kusangana navo muurongwa hwenyu ihwohwu?
Atinotiwo muchirungu maopinion leaders, masabhuku, masadunhu, madzishe, vakuru vedzichechi variko kumaruwa kuno muno madhorobheni, tichivatsanangurira kuti maprogiramu edu isu akamira sei panyaya dzeminda, takamira sei panyaya dzedzidzo, takamira sei panyaya dzevanhu vanorarama neurema, takamira sei panyaya dzeindustrialization, takamira sei. Tichingoti vanatsoziva, atingangotiwo muchirungu mapolicies emusangano wedu.
Kana muchinge muchizoenda muchisangana nemunhu 1-on-1, hamuoni here kuti zvinototyisa kudarika vanhu vachiuya pamusangano?
Unoona jonga maitirwa zvinoitwa zvine strategy. Hatingataure hedu strategy yedu, nokuti nyaya dzestrategy hatidzokutaura paruzhinji. Asi pane maitiro atiri kuita. Kutanga mangwana mugovera, vatungamiriri vebato kunational level, provincial level, district level, zvichidzika kusvika kubranchi chaiko, vanenge vachipinda muvanhu. Nokuti kupinda muvanhu zvinenge zvichida kuitwa nezvidobidobi. Zvounoona kuti nzvimbo yakaita seiyi ine maitirwo anoitwa zvinhu. Vamwe vanoda kusangana navo mudzimba dzavo, vamwe vanoti kwete ngatisanganei kumabasa edu, vamwe vanoti ngatisanganei kuminda yedu. Strategy tinayo, vanhu ngavasatya zvavo.
mutauriri weMDC Tivo Betigutu vari parunare neStudio 7. Manau dzemitambo. Makundano echibuku Super Cup ari kufungaidza utsisvo ndorino paine mubvunzo wekuti ndiani achatora mukombe mukuru uyu pamwe nekuzomirira nyika muna 2018 CAF Confederation Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chikwata chine mukombe wechibuku Super Cup chengezi Platinum Stars chiri kutanga gadziriro yacho nemutambo wakaoma zvikuru Baobab Stadium nesvondo. Apo chiri kubandana nema Green Machine eCapes United ayo ari kubheba moto zvinotyisa. Kunyange hazvo madamburo ari pamusha, makepekepe ari kudzirova kumba nekunze zvekuti mutambo uyu uri kutarisirwa kuratidza nhabvu yemhando yepamusoro-soro sezvo ngezi Platinum Stars yacho ichinetsa kurova munhandare yavo yeBaobab iyoyi. Svondo rino chete makepekepe arova Dynamos 1-0 neHwange 1-0 makundano ekasulaga Premier Soccer League. Asi mumwe varairidzi vechikwata ichi Fungai Kwashi anoti chinangwa chavo ndechekutora mukombe wechibuku Super Cup nekuratidza veruzhinji kuti ndivo maCup Kings emuZimbabwe.
And it was maCup Kings. Saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings. So we have to relive those moments again. Tidzose timu ichi malevels ainozikana kuti timu inosimudza mukombe.
Asisa chigaro wemadamburo vaJeremiah Getiseni havasi kubvumirana naKwashi vachiti ivo ngezvi Platinum Stars yanga yakamirira mutambo uyu negumbo rimwe zvekuti vanonekerwa nekuzvambura makepekepe.
Pamutambo wedu neCapes ndati Capes United tinoirova. Takatogadzirira uye tichagadzirira futi chachose. Mutambo uyu wakakosha chaizvo.
Vanotora mukombe uyu vanomirira nyika mumakwikwe CAF Confederation Cup. Asi makepekepe nemadamburo havasi vega vane tarisiro yekuita izvi sezvo FC Platinum iri kudawo mukana uyu apo iri kusangana nechapungu mumandava stadium mangwana. Makundano mamwe chetewo Dynamos iri murufaro stadium neBulawayo City nesvondo. Highlanders iri murwendo kuenda kumandava stadium uko iri kufanira kusangana neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tomboenda kuna Mavlas Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu paFacebook.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zvakabuda kumusangano weUnited Nations uko mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakashora mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiti ivo vaTrump vanoda kuzviita saGoriati wemuBhaibheri. Ngatimboendai kune vamwe vanga vari pachirongwa tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Yanga ine zvakanaka zvinhu zvavakataura president vedu. Ndoona sekuti pari zvino hazvina kunaka kuti rambe vachibondora kana kudena nyika dzine masimba dzakaita sana United States.
Kuti mashoko akataurwa naPresident ari right chose, asi zvinoda kuti kana ukaparidzira shoko iwe uparidzi waro wotanga kuriita kuti iwane anoritedzera.
This is Felix speaking from China.
Mashoko akataurwa naPresident mashoko eudzamu. President vedu vakataura nezve kuti ngatichengetedze runyararo, ngatichengetedze runyararo, which is yo agenda yanga ichingoriko yokuchengetedze runyararo muworld nematinorarama.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakangano achirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa mashoko ava Mugabe kumusangano weUnited Nations General Assembly. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Varobert Mugabe vanoshora mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kumusangano weUnited Nations uri kuitwa kuNew York. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi akhe emhlanganweni weUnited Nations lapho axothoze ukuxabana kukamongameli weleMelika umnumzana Donald Trump lomkhokheli wele North Korea umnumzana Kim Jong-un. Izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lokubhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti oluqale ngomvulo. Kuhlelo Woza Friday sileqembule ukukhanya kwezwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi akhe emhlanganweni weUnited Nations lapho axothoze ukuxabana kukamongameli weleMelika umnumzana Donald Trump lomkhokheli welizwe elaphathisa ukulolonga ibutho leGugurahundi eleNorth Korea umnumzana Kim Jong-un oqhubeka ngohlelo lokuhlomisa izikhali zenuclear esithi ufuna ukuthwalisa nzima ilizwe leMelika. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGibbs Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Umongameli Robert Mugabe uthi umhlaba wonke jikelele umangaliswa ukuvuka komunye uGoliath ofuna ukudiliza amanye amazwe.
Some of us were embarrassed, if not frightened, but what appeared to be the return of the biblical giant called Goliath.
Ilizwe lami lithanda ukuthi amazwe abe lenkululeko egcweleyo. Yikho kwenza ukuthi silwele amazwe ukuthi azivuse. Abanye bethu bayangekile ngokukhanya kuyikubuya kwendoda elesiqhwaga enjengoGoliath.
Umugabe wethule umbiko lo emhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York lapho kukule nkokheli khona evela kwamanye amazwe. Uthe umongameli Donald Trump kumele azijayele uphondo okuzwayo.
Mr. Trump, please blow your trumpet. Blow your trumpet in a...
Chayi upondo ngendlela okulomculo wokubambana, ukuhlalisana, ukusebenza ndawonye, ukudonsa ndawonye lokukhulumisana esikukhuthazayo, njalo okuzakhuthazwa yiziqondiso zesisekelo sombuso weUnited Nations SAUN Charter.
Uthe ilizwe leZimbabwe lizalwisana lalabo abafuna ukulincindezela njengalokhu elakwenza lilwisana labamhlophe ababelungcindezelo olumangalisayo.
Damnation, we shall always resist. No,
sakwenza lokhu ngesikhathi silwisana labahuquluzi benotho sisenzela ukuthi sibe lozibuse okwenzela ukuthi senze konke esikufunayo. Yikho sisithi sikhululekile lamhlanje. Lokhu kwenziwa ukuthi sanqoba abahuquluzi benotho ngendlela etshiyeneyo.
Umugabe ugcizelele esithi kungaze kube lomunye umuntu ofuna ukuthi akahlameze abantu ngendlela etshiyeneyo eleZimbabwe lizalwisana laye kuze kuyefika ekugcineni.
Bring us another monster by whatever name, he will suffer the same consequences.
Lethani enye inyamazana engakhanyiyo ukuthi ngenjani, layo sizayehlula kuphela.
Abanye abantu abalalele okwethulwe ngumgabe abagoqela umnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, bathe ubekhuluma izenje. Umoyo uti uhambo luka Mugabe luchitha imali eningi okumangalisayo.
Bodwa ngathi nje bekuyi umosha imali ukuthi abuye labantu abayi 70 just uwe azowadressa izinto ezingancedi lutho ngesimo selizwe lethu leZimbabwe.
Uphinde wathi kuyamangalisa ukuthi ukhuluma ngokuthula eZimbabwe khona kulokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu.
Kuhle ukuthi ukhuluma kanjalo but akusikho esikubonayo kwenza kwelakithi eZimbabwe.
Omunye njalo olalele ukwethulwe nguMugabe ngumnumzana Thabang Nare uthe ukwethusela uTrump akusoze kuqhule lutho.
Uyazithembisa izibhakela but ngokubona kwami ngumuntu ofisa ukuthi uTrump eke emfonele ngumuntu ongelabudlelwano loTrump ngenye indlela yokutshengisela uTrump ukuthi hayi lami ngikhona.
UMugabe kakhulumanga ngezijeziso zenoto azifakelwa ngamazwi entshonalanga njengalokhu ajayele ukwenza emhlanganweni we-UN General Assembly. Umoyo uthe kukhanya engani uyabona ukuthi amazwi amaningi kawasalaleli nxa ekhuluma ngodaba lolu. Umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba lempophoma kudala lephalamende ekubandla leZANU-PF uthe uMongameli Mugabe wethule umbiko omuhle kakhulu.
Ama-Afrika nxa bengela muntu obakhulumelayo ansiyana ke indoda ehlala izimisele ukubana ikhulume noba nini noba ngaphi noma kubani ngasihi lutho ngesabi lutho ukufaka udaba njengoba luyilo nje.
Uchuma uthe kuliqiniso ukuthi uMongameli Donald Trump uzenza uGoliyadi.
Indoda vele nje ehlala izikhulumela nje kubathandazi. So nxa ungakhangela usuka abe nesimo sebenzisana sibili esikaGoliyadi.
UMugabe useMelika labantu abedlula amajumi ayisikhombisa okubikwa ukuthi bathola amadola ayinkulungwane lengxenye 1500 umuntu munye ngamunye ngelanga. Akwaziwa ukuthi ubuyela nini kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Lokhu sikudaba lunye impila kahle kaMongameli Mugabe ikhanyiso bala izolo lapho esethula amazwi yakhe emhlanganweni weUnited Nations. UMugabe uhwedile okomuntu obonakalayo ukuthi usekhokhobile. Intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ukhona lemhlanganweni weUnited Nations eNew York usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Mugabe akazange akhulume ngezijeziso zenotho lonyaka njalo ubengazondanga kangako, ubekhuluma njengomuntu omdala. Uthe esukuma esiya kupodium bekukhanya ukuthi usemadolonzima. Ukhulume njalo ngesigudumezo ethi kulusizo ukuthi enye inkokheli yamazwe omhlaba kayivumi ukuthi kulesigudumezo esesiguqula ezomumo womkhathi i-global warming. Uthe esethula umbiko wakhe izolo abenhlanganiso yezizalwane zeMelika ezimsekelayo abe-December 12 movement batshone betshengisela befola bebizela bethwele amabhakani. Bebevuye belungele ukudibana lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ebezimele zizetshengisela lazo zisethula izikhalazo zazo kumongameli Robert Mugabe kodwa ababuyanga abeZimbabwe. Ekukhulumeni kwami labo ukuthi kungani bengabuyanga bathe abantu bebesemsebenzini ngakho ke behlulekile ukuzatshengisela njengoba uMugabe ubekumele akhulume ngolesithathu kwazoguqulwa kwathiwa kakhulume ngolesine. Obekusobala ngabe-December 12 movement ukuthi abantu abakade betshengisela bebengabantu abathengiweyo ukuthi bazotshengisela bafole kade bengazulolutho ukuthi vele batshengiselane ngenjongo bani.
The demonstration is to support, I don't know, I think it's to support the people of Zimbabwe against like US imperialism and against like colonialism.
Abantu bajabulele amazwi kaMongameli Mugabe lonyaka ngoba ubengelalaka kangako. Kuveza ukuba angabe ebona angani uhulumende kaMongameli Donald Trump angaba lobudlelwano obudlelaye. Kutsho abanye abeZimbabwe abangathandanga ukuthathwa amazwi abo emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngiseNew York, ngingoPraxedis Jeremiah.
Siyabonga Praxedis. Lokhu sikudaba lunye. Abameli besigodlo seMelika eZimbabwe labo baphe imbono yabo ngamazwi kaMongameli Mugabe awethule emhlanganweni weUnited Nations General Assembly ngapha kweleNew York. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama.
Isiphathamandla emahofisini ommeli wakwelemelika upublic affairs officer umnumzana David Maguire uthi kunengi okuchiwo ngumongameli Mugabe abakhangelele ukuba kulakho ukuphathisa kwezokusebenzelana phakathi kwamazwe omabili kunye lawamanye awomhlaba wonke.
But what we really want to see is that nations
thina sifisa ukubona izizwe umhlaba wonke zisebenzelana njalo zonke izizwe ezifuna ukuthula zihlonitshwe lezo ziqondiso ezikhankasela ukulondolozwa kwalokho kuthula ngaphansi komanyano we-United Nations. Amazwe azihloniphe lezo ziqondiso ezabekelwa ilizwe le-North Korea, amazwe asebenzisane kulokho.
Kodwa uZulu weZimbabwe uyisole kakhulu linkulumo kamongameli Robert Mugabe yokuthuka inkokheli yakwamanye amazwe ethi ngoba yena laye engekho msulwa kwezokwephulwa kwamalungelo oluntu. Elinye lamalunga omkhandlo iMDC National Executive Council owebandla leMDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube unkosikazi Evelyn Tachiwana engumphathi wesikhwama ebandleni linye esigabeni seHarare uProvincial Treasurer uthi makachiyane lokubamba xambili uMongameli Mugabe.
Khonapha abantu bayachaya nxa sesiya kuma-elections uMugabe uyathatha abantwana ebahambise emakhempini ebatrainer ebayenza abathi imalisha yabo ama-youth akhe bebe sebesuka khonapha abantwana lapha sebehamba bechaya abantu betshela abantu amanga njengakathe sesikhangelane lama-elections siyabona ukuthi inoise siqalisile futhi yena uMugabe vele kalakuthula and ukuthula vele kakwazi.
UTachiwana uthi uMongameli Mugabe makangabi nguye okhuluma ngezokuthula okungekho elizweni aselibuse okweminyaka phose amachumi amane.
Kukhanya ngani even ama-elections yena akafuni ukuthi abantu nxa sisiya kuma-elections sichoose umuntu esimfunayo sibe free, kodwa yena uyabe efuna ukuthi abantu bonke bebe besithi ZANU-PF and ebe etshela abantwana laba ababehamba labantu bonke laba ababehamba emalokishini kumbe emizini ukuthi vele lina lingavothele enye iparty alisoze lihlale khonapha kuhle, kumbe ukudla sibili nxa enika abantu kanika abantu ama-political parties amanye uyabe enika abantu abalamakhadi ezanu-PF. Kathesi abantu sebe-register ukuvota abantu bayabatshela ukuthi i-biometric le esiyenzayo vele siyalibona kathesi nxa selivota lingavotele elinye iparty vele sizalibona. So konke lokhu kutshengisa ukuthi ayisokuthula.
Abasakhulayo labo bayisole kakhulu inkulumo kaMugabe lanxa bevumelana labe kutsho kwezokuthula lo manyano umhlaba wonke okwenzakala elizweni leZimbabwe. Omunye wabo nguThathenda Moyo.
Singakhangela lapha elizweni ukuthula kwangikhona asikuboni ngoba abantu nxa bengathi bamchothoza yena upresident abantu bangikhona siyabona ukuthi bayanyamalala abanye bayachaywa njalo ukuthi abantu baveze izifiso zabo ngokuthula ngala lapha elizweni asikuboni. Kodwa yena upresident usimbona engani umuntu othanda ukuthula nxa engekho lapha elizweni lakhe.
Umoyo usole ukwenza kukaMugabe esithi uye kulomhlangano ezenza umlamlankunzi welizwe le-North Korea.
Ukhanya ngani usezikhohlwile indaba ezikhona lapha elizweni akazange azikhulume. So mbona ngani ukuthi khonapho umpresident Mugabe ungani ulahlekile khonapho.
Abanye abakhulumisane lalomsakazo bathi abamangaliswa yikwenza kukamongameli Robert Mugabe osengohlezi esebenzisa ithuba leli emhlanganweni we-United Nations ukuthuka inkokheli yabakwamanye amazwe kulokwethula amazwi akha isizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje bese kuyinsika vukela ukuthi uMongameli Mugabe esebenzise ithuba lokukhuluma emhlanganweni we-United Nations minyaka yonke ngokuchothoza amazwe amethesa izijeziso zenotho kanye labanye bakhe kuZANU-PF esithi izijeziso lezi zithwalisa uZulu mathupha nzima. Kodwa okumangalise iningi izolo yikuthi kazanga ayilokothe lindaba. Imbuzo okhona omkhulu ngothi kanti kungani? Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomhleli wephephandaba le The Standard umnumzana Kholwane Nyathi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Zedlayo sekunanzelela ukuthi awula muntu olalelayo indaba yakhe ngoba siyananzelela ukuthi nxa ekhuluma laphana uyabe ekhuluma ingani umuntu odinga i-attention. Sehambile kuma-General Assembly amaningi fike ekhuluma ngama-sanctions. Lonke ithuba alitholayo uyakhuluma ngama-sanctions. Kodwa awula muntu ingani awula muntu oyizwa indaba yakhe le ukuthi ethu uyavictimize umhlaba wonke. Maybe sesifikile esibhangeni sokuthi la senanzelela ukuthi into yakhe leyayiyiphambili awula muntu oyithenga indaba yakhe.
Ungathini ngamazwi yakhe okunye okunenginengi nje akhulume ngakho?
Siyananzelela ukuthi abantu bamqakezele sibi lonke umuntu uthe ekhuluma wasukuma bangani uyakuthakazelela okukhulumayo. Lanxa sibona namhla ama-platforms amaningi ezindaba ama-newspaper lama-television stations bakhuluma ngaye. Kodwa okufanele sinanzelele ukuthi awula nto wayikhulumileyo umgabe ngaphandle kokuthethisa abantu lokukhuluma abantu abathanda ukuzwa kodwa ebantwini abasele ekhaya lapha eZimbabwe akulanto esingathi uyihambele eNew York uthi eyikhuluma ngoba azange ikhulume ngokuswelakala kwemali nokuthi uzakuthini uthi encedisa abantu beZimbabwe ukuthi bephume kudubo lolaba abakiro olubangelwayo ukutshabalala komnotho welizwe lokuswelakala kwezimali le mikhuhlane le esiminenginengi. Azange ikhulume luthole ungathi esingathi esingalubamba sisale sithi umgabe uhambile eNew York ngoSeptemba 2017 wasiwe wasikhulumela lo. Esikuzileyo ukuthi ethethisa umongameli we-United States uDonald Trump embiza ngoGoliath. Yikho siyasala sikubambile lokhu. Otherwise ekukhulumeni uthi esimela ngale sikhulumele indaba ezisikhathazayo. Akule esisele sikubambile.
Okunye akhulume ngakho ukhulume ngesidingo sokuthi amazwe omhlaba ebambane njengoba nje umhlaba suyilokhu esingathi i-global village. Wabamba njalo indaba zokuguquka okomkhathi wathi kulesidingo sokuthi abantu bahlangane amazwe omhlaba alwisane lalokho esingathi isingisi yi-climate change. Ayisizondaba esingamtshayela ihlombe ngazo khonapho.
Ukhuluma ukhulumile sibili kodwa kufanele sikhangele ukuthi khona okho akukhulumayo nxa eseku-world stage ikho akwenzayo yini nxa sekhaya. Siyananzelela ukuthi i-government akulanto eyenzayo ngokuthi ilungiselele iZimbabwe nxa sesikhuluma into ze-climate change. Esikubonayo ukuthi singakhangele ngendlela abaringayo umhlabathi kulokhu kutshabalaliswa kwama-forest abantu bayadamula izihlahla akula program e-government esingathi siyayibona enqabeli lokhu ze-climate change.
Lo ke ngumnumzana Kholwane Nyathi umhleli wephephandaba le The Standard obexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano we-United Nations lapho uMongameli Robert Mugabe ayethule khona amazwi akhe izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Alebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlenga abawelwe yingozi baqhubeke bedinga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba i-earthquake edolobheni le-Mexico City ngemva kokuma kancane izolo. Inkampani ye-Facebook ithi izaqhubela ebeMelika abadinga ubufakazi bokungenela kwele Russia kukhetho lweMelika imbiko ezinkulungwane ezintathu eyethulwa kuFacebook. izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lokubhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti oluqale ngomvulo zisithi indlela zokuyafika endaweni zokubhalisa ziyahlupha njalo izisebenzi zeZEC zisebenza kancane kancane ukwenza uhlelo lolu luthathe isikhathi eside. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuveze izakhamizi zeHarare ebezibhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti emzini weMbare. Abaningi bathi kunzima ukuthi benelise ukubhalisa ngoba besuka endaweni ezikhatshana lalapho ababhalisela khona. Ekhuluma lentatheli zindaba zeStudio 7, omunye wabakade bebhalisa umnumzana Javius Moyo uthi yena kumthethe amahola amathathu ukuthi enelise ukubhalisa, ethi lokhu kuzavimbela abanye ukubhalisa.
Ngidala ngifikile lapho, ngifike bekungama 10, obaba la lokhu behlezi la. Nangibabuzile babesithi bafike ngaba half past 9, kanti lokhu sihlezi la 12 o'clock. Lokho sihlezi lapha angikwazi ukuthi iprocess yangikhona ihamba kanjani. Angikwazi angikhona ukuthi abantu bonke bazakwanza ukurejista nesikhathi sibili. Yikho phela bengakwazi ukuthi kule one center lapha mina eHarare. Le population elapha eHarare ukuthi i-center le the pace abahamba ngayo le, njengoba ubona ukuthi akula bantu lapha, ngibona ukuthi abantu abaningi balalo ulwazi ukuthi i-process le-registration siqalisile.
Ezinye zezakhamizi zeHarare zithi ukungalungiseleki kweZEC sokusobala ngoba le mibiko yezokubhalisa kayikafinyeleli ebantwini bonke, okwenza ukuthi abantu bengabhalisi ukuvota ngobuningi. Isakhamuzi seHarare umnumzana Leonard Msipa uthi yena kumthethe isikhathi eside ngenxa yobandlululo lweziphathamandla zeZEC ezikhanya zisipha kuqala ithuba abantu abazakalayo kulozulu mathupha.
Kungithathele isikhathi ukuthi ngibhalise ngoba emparo kukhatshana. Ngithe ngifika khona ngafika ukubhalisa izikulu laba abazakalayo bona abasingenereyo kumacuse. Okunye njalo yikuthi kulabantu abalutshwane abasincedisayo ukubhalisa.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Michael Mara uthi sokumele iZEC iphangise ukuletha imitshina ye-BVR okuthiwa izalandela, ethi abantu beZimbabwe akumelanga bedinwe ukuyabhalisa ukuvota.
Mina njengomuntu osebenzela emkambeni nje la angiyasweli isikhathi sokuthi ngihambe ngiye kuma, ngizawuthatha isikhathi ukuthi uqede ukurejista kwangikhona. Plus mbonani imishini yabo ababesebenzisayo imlutshwana, ngabe kuthiwa bayakwanisa ukuyingezelela, sikwanisa ukuthola ithuba ngesikhathi esifitshane sonke sikwanisa ukubhalisa amabizo ethu, kungaba ngcono.
Ingcweti ecubungula ngezombusazwe umnumzana Bekizela Gumbo usebenza ekunhlanganiso yeZimbabwe Democrat Institute uthi indlela iZEC ebhalisa ngayo abantu emadolobheni ikhanya jonge ukwethisa inhliziyo zabantu abahlale emadolobheni, okuyikho okulosekelo lwamabandla aphikisayo.
Indaba yokuba lesenta voter registration biometric voter registration eyodwa eMbare indaba inkinga kakhulu ebantwini, ngoba abantu abaningi bazagcina bengaregister. Njalo siyakhangela ukuthi iHarare one of izindaba ezithenjiwe ze-MDC zamasabatha ze-MDC ngako mabe ngasavotanga uma ngasaregistanga kutho ukuthi MDC amasabatha amaningi yoba bengavotwanga. Unga-compare to ama-supporters ezanu PF emakhaya akuna ama-voter registration areas amaningi. Kuthi kungahamba ikhaya lakhona leMbare ama-lines angikhona kulama-line amakhulu, uthola abantu besemalayini bebaningi njalo kuyaphuza. Bayenza bephuza ongaka ukuthi kuzaregister abantu ihafu yabantu ade beza register ngenxa yani yokuthi akula indawo yangkhona enjani, ama-registration areas angkhona malutshwane.
Iziphathamandla zeZEC endaweni zokubhalisa zalile ukukhuluma lentatheli zindaba ukuthi ziphendule insolo zezakhamizi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Woza Woza Friday kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembule ukukhanya kwezwe lona elisanda kuhwatsha iDVD elilengoma ezikumadlalade alo amabili agoqela elithiwa Ngilindele Umalindelwa kanye lelithiwa Mhlaba Hlangana.
We Mhlaba Hlangana
Abonga kuzamazame umhlaba amajaha eqembu lokukhanya kwezwe lona elikunjongo mnyaka 2013 endaweni yembembeswana ngasekhezi. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi leli qembu libhekise amabombo edolobheni lakoBulawayo lizodinga indawo zokucindezela ingoma zalo.
Saqalisa ukurekhoda i-first album ngo-2015 ithi Ngilindele uMalindela. Sazorekhoda njalo enye i-album ethi Mhlabahlangana ngo-2016. And then lo nyaka ngo-2017 esikhangeleyo ukuthi abantu sebewazile amaphimbo sebefisa ukuthi babone lapho esigida khona. Yikho esikuletha lo nyaka li-DVD elihlanganisa uMhlabahlangana lo Ngilindele uMalindela.
Isikhulumeli seqembu uMayebonga Madiba awuthi ngemva kokuphakela uZulu amadlalati amabili bakunanzelela ukuba umphakathi usukhwabitha imisebenzi yabo.
Kathesi sebesamukela sibili kahle ngoba sebebona umculo lo ukuthi ususiya phambili. Kathi ke emuva le test that siqala bese ubonda hayi umculo ngathi abantu bayabawuthathi kahle ngathi umculo wakudala bethi umculo wakudala kodwa kathi sesibonthi lo umculo wakudala sebeqala manje ukuthi bawuphakamise. Kathi sebesamukela sibili kahle ngoba sebebona umculo lo ukuthi ususiya phambili. Kathi ke emuva le test that siqala bese ubonda hayi umculo ngathi abantu bayabawuthathi kahle ngathi umculo wakudala bethi umculo wakudala kodwa kathi sesibonthi lo umculo wakudala sebeqala manje ukuthi bawuphakamise.
Idlalati labo lakuqala balicindezele House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko. Kuthiye lesibili balicindezele 10th District Music Studios besebenza loTwarelo Motobe. Imisebenzi yeqembu leyokukhanya kwezwe iyatholakala ebulenjini ngaphansi kwegama elithi ukukhanya kwezwe.com. Ikanti labo abafuna ukuxhumana naleli qembu balakho ukuthintana lalo ekhasini lalo leFacebook ngaphansi kwegama elithi ukukhanya kwezwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Iqembu le ukukhanya kwezwe elisigqibela uhlelo lwethu besilalo ke uhlelo Woza Friday singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi akhe emhlanganweni we-UN lapho acothoze ukuxabana kukamongameli welemelika umnumzana Donald Trump lomkhokheli wele-North Korea umnumzana Kim Jong-un. Izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lwe-BVR. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.